Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kukadzi 17, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dai hurumende yakakurudza kupindira kasaigona kubetsera because vana pavakafutsirwa vakanonoka kuatende. Ukachizona bvirira zvekuti pakubvisa kwacho vanhu ka vamwe vacho makorokoza ndivatotanga kuvolontia.
Mitumbi inodarika makumi maviri nemana yoburitswa migodhi yebattlefields kukadoma.
Iye zvino tangachitauranaka saka tofaakudzokera kumaprincipals yedu akatituma atituma kunotaura naika todzokera tonoripota kwavari kuti izvi ndizvo zvatafunga kuti isu vepasi tingaita.
Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende otanga kuita nhaurirano muBulawayo. Poita kusanyatsojeka pachikumbiro chekuti vaCharles Mungoshi vaitwe gamba renyika pakati peZANU PF neNational Arts Council. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitumbi yevanhu vanodarika makumi maviri nevana yaburitswa mumigodhi inoti Cricket Mine neSilver Moon kuBattlefields kukadoma. Vamwe vanhu vasere vakaburitswa vari vapenyu nezuro, asi sezvo vanhu ava vakawirwa nedambudziko rekuzarirwa nemvura mumigodhi yavaichera nemusi wechipiri manheru nenguva dza11 apo dhamu riri pedyo navo rakatsemuka nekuda kwemvura, vakawanda vanoti zvinonetsa kuti pawanikwe vamwe vanhu vapenyu. Pavanhu vakaburitswa nezuro vari vapenyu, mumwe chete ndiye achiri kuchipatara. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vandodha naStole vanotungamira sangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe.
Yadamudziko randivanzere kutika dai hurumende yakakurudza kupindira kasaigona kubetsera because vana pavakafutsirwa vakanonoka kuatendwa. Ukachizona bvirira zvekuti pakubvisa kwacho vanhu ka vamwe vacho makorokoza ndivatotanga kuvolontia. Munhu wanje akatanga kuvolontia deregai ndinocheka situation akapinda akanocheka vakakupinda vava 15 vakatanga kubudisa vamwe vavo.
Saka munofunga kuti dei pakaitwa chimbi chimbi vakawanda vaigona kuburitswa vari vapenyu?
Vaigona kusezviva because mvura yakatozononoka kupombeyo, asi dai vakaita zvokukurumidza ka vanhu vaya vaigona kudini kubetserwa.
Asi ivo vane migodhi mikuru seya munoshandira iyi havana here mishina yekuti vanokwanisa kubatsira nechimbi chimbi? Chii chakaita kuti zvinhu zvinonokese maoni renyu?
Zvinhu zvacho hambozvihwisisika because kune migodhi iripo padhuze kava na Rio Zimu vananhingi vana Zimplant vakatimurawo macompressors because vanhu vanofanira kupinda paya paka iprototeam inenge iri train. Saka havagoni vanje kupinda muchi mumvura kana yakazara sezvi vanoda kuti vanga vachivapomba mvura vopinda parisefu because zvo zviri dangerous kuti mukapindawo pasati pasefu mogona kuti upfirawo imomo. Chero mechinari iripo but vanoda kutanga vameka sure kuti parisefu, but vanhu vasingatotevedzere sefu ndovatozoriska vakapinda ivo. Ava vanenge vachida kuti toda kutevedzera mutemo uri kwomugodhi kuti tikakurumidza kupinda togona kunofira moto toda kutanga tanyatsovanipaisa zvese. Saka zvo zvogona kuwedzera kuti vanhu vadini vasa.
Asi iko kucherawo zviwanikwa munguva ino yekunaya hazvisi zvinhu zvinopinza here upenyu hwevanhu munjodzi?
Izvozvo zvinhu zviri dangerous pamugodhi iri kucherwa chaizvo chaizvo zvinese zviri pamutemo yese inoshandika vatikazhinjika vanhu vanoti achikorokoza vanowanzoti nguva yekunayiwa vanotombomira kuti aiyo zvino kuri kuna ngatimirei because njo dzakadaro dzese dzakawanda nekuti mugodhi anenge isina kuprotekta zvakanaka. Saka pane mapossibility dzakawandisa yekuti mvura inogona kupinda anytime saka vanenge vachitoriska.
Saka chii chinoitika mvura ikapinda mugodhi?
breka tina mgodi pano netira kuti kana ari mashaftika ndoa tori dangerous zvozi anenge ari vertical but kana ari matunnels ari horizontal zviri nani mogona kudii kunzenga ani mvura but iye anopinda nemu entrance man nekuti mamuchakuzvinderwa pamunofanira kudana kudzokurukira nemvura saka panonetsa mani.
Vando Danastole, vanotungamira sangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vanga vari parunare kuzvishavane. Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende anga achisangana kuHoliday Inn kuBulawayo nhasi nanezuro kuedza kuumba hwaro hwekutaurirana. Mapato aya anoti ZANU-PF, MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, MDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe uye NPF. Mukuziya nyaya iyi tabata munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Taita msangano kuBulawayo nema political parties ari represented in parliament. Four political parties, MDC Alliance inomirirwa naVachamisa, ZANU-PF neMDC inomirirwa naMadam Kupe. Saka msangano watanga tina mambo kutarisa kuti huri kurozeti tingadziita sei issues atingatanga nawo tichiona kuti nyika yedu yakamira.
Saka mawirirana kuti kudii apa?
Tawirirana kuti tiset up a technical committee yatapa basa rokutarisa kuti zvii zvingakurwa zvinogadzirisa nyika yedu yeZimbabwe.
Saka vatungamiri vemapato esaya vakazvipira here kuti vashande nemi munhaurirano idzi?
Hongu, ava vatotumwa vanga vachitotumwa namapolitical leader vatotumwa napresident wedu as a principal and then vatanga tinavo vana vagonese vanga vachitume timi namaloya. Ndona malaya matatu, mwana vachamisa kuya kuhurukuru idzo.
Saka hurukuru idzi dzikafamba zvakanaka tinogona kuzoona zvakare vatungamiri vemapato esaya vachisangana.
Zvese zvatenge tawirira nazvo fanira kuzotumirwa kuvakuru vemapato.
Munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vari nhengo yepolitibiro vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunhare kuBulawayo. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mumwe wevange vachimirira MDC munhaurirano idzi vari seneta webato iri vaGideon Shoko.
Hausi musangano isati tanga tichiita sort of a workshop ina mapato ese emapolitical parties ari muparliament, zvinoreva kuti kuZANU, MDC Alliance neMDC yaKupe neNPF. Ani munoziva kuti NPF ine 1, Kupe ane 1, isusu neZANU tisu tine vakawanda. Saka taisangana kuti titaure panyaya pakuonesana kutiko kana kuri kuti panoitwa national dialogue inoitwa sei. Saka tanga tichionesana tichi ita hwaro hwacho kuti zvingataurwa ndezvipi.
Muchaita mumwe musangano rini?
Mumwe musangano uchaitwa kana tichinge tape, because anti iye zvino tanga tichitauranaka, saka tofanira kudzokera kumaprincipals edu akatituma, atituma kunotaura naiga todzokera tonoripota kwavari kuti izvi ndizvo zvatafunga kuti isu vepasi tingaita. Ndeni kana vakabvumirana vakabvuma ndeni tobva tasangana. Saka iye zvino hatina deti chairo chairo rekuti tichasangana, asi ndinoimba tichasangana nekukasika kana tapedza izvi zvandiri kutaura pamusoro pazvo. Pane zvatataura tinobvawo kuchienda kuvakuru tinovatarira.
Mumwe wevanga vachimirira MDC munhaurirano vaGideon Shoko vanova seneta vari parunare kuBulawayo. Hapana kunyatsojeka kuti chikumbiro chekuti munyori ane mukurumbira zvikuru munyika nepasi rose vaCharles Mungoshi vaitwe gamba renyika. VeZimbabwe Arts Council vanoti vakaisa chikumbiro asi vamwe vakuru veZANU-PF vanoti havasati vachitambira. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mukuru webazi re National Arts Council va Nicholas Moyo vanoti bato reZANU-PF risati rapindura chichemo chavakasvitsa nezuro chekuti vamungoshe vaitwe gamba renyika kuburikidza nezvinyorwa zvavo. Mashoko aya atsinirwa nasachigara weZimbabwe Writers Association Muzvari Monica chiri mupamba wache vanoti vakaendesa gwaro renhoroondo yavamungoshi asi vanoti havasati vapindurwa.
Takaisa application lezuru and National Arts Council started to process kuita sei havasati vaita come back to us.
Vamwe vakuru mubato reZANU-PF The Studio 7 kuti vanga vasati vatambira chikumbiro chekuti vamungoshi vaitwe gamba renyika asi vati kana pachida kuitwa chikumbiro chakadai chinofanirwa kuendeswa kudunhu reMashonaland East sezvo vakazvarirwa ikoko chozoendeswa kupolitibiro yeZANU-PF. Asi inhengo dzakawanda dzepolitibro dzaudza Studio 7 kuti hadzina kutambira chikumbiro ichi. Hurumende nhasi yatumira gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye munyori kubazi ravo vaNiki Mangwana. Hurumende yapa mhuri yekwamungoshi chikafu. Mhuri yekwamungoshi inoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekunoradzika mutumbi wavamungoshi kumusha kwavo kumanyene nemusi wechipiri. Vanyori vakawanda nhasi vapupura mabasa akanaka avamungoshi. Munyora nemukurumbira vakumbira itsodzo vanoti vakabatsirwa kunyora bhuku rekutanga navamungoshi mushure mekunge vari nyora nechirungu chakadzama.
Another African, these people are receiving to change the city of Djiboutism. Djiboutism and the same ability and capability to progress by its educational government. You can see now I'm going to say, ah, my dear, you know, story.
Vamungoshi avo vakafa vave nemakore makumi manomwe nerimwe chete nechirwere chekuwanda mvura mumusoro vakapiwa mibayiro yakawanda pasi rose. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndine Ata Chiguriwa.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki chatinopakurirwa nhasi naMike Hove.
Kwazi wai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupakurirai svondo rega rega chamunosipakurirwa naEvan Zizininga. Nhasi ari kukupakurirai chirongwa ndini wenyu Mike Hove. Tamboti timbopawo Evans mukana wekutambozorora. Nhasi muchirongwa tati timbotora mukana uyu kuti tirangarire upenyu hwamushakabvu Dr. Morgan Richard Tsvangirai, avo vaive vari mutungamiriri webato rinopikisa reMDC uyezve vaimbove mutungamiriri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa nechirungu vanoti Government of National Unity kana kuti GNU. Nhasi muchirongwa tina Kelvin Manduna anodzidza kuno kuAmerica kuHoward University. VaManduna, tinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Imakadii?
Tiripo makadii.
Aiwa tiripo. VaManduna, tipeiwo maonero enyu pamusoro peupenyu hwakararamwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai.
Ndingati upenyu hwavaTsvangirai was quite a remarkable life. Munhu akatanga from humble beginning. Pavakanosvika kuti vaite prime minister, mutungamiri weparty, mutungamiri weopposition yeZimbabwe, zvinhu zvodadisa. Legacy yavo ndingati chikuru chavakaita kuratidza maZimbabwe kuti an alternative to ZANU-PF is possible. Vazhinji vedu never envisaged muupenyu kuti tingaone rimwe bato tichipinda pachinyanga muhurumende outside of ZANU-PF, given the way bato reZANU-PF ranga rakabata hurumende. And vaTsvangirai made Zimbabwe believe, I think, that an alternative is possible.
Takaona mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachirangarira upenyu hwavaTsvangirai vachiti vaTsvangirai vaive munhu airwira kodzero dzevanhu uyezve aiva nechivimbo chokuti kuve nokubatana kwevanhu kuZimbabwe zvisinei nekuti uri murungu here kana mutema, wakabva kuMatebeleland here kana kumaShonaland. Munobvumirana nemashoko ava Mnangagwa here?
Ndobvumirana nemashoko acho, asi handibvumirani nemutauri wemashoko acho.
Asi imi semuwo wechidiki munobvumirana nemaonero acho here?
Chaizvo.
Tave kusvika kumagumo echirongwa chedu. VaManduna, tipewo mazwi enyu ekurudziro ekupa vechidiki vari kuZimbabwe uko pamusoro penyaya yatiri kukurukura nhasi.
ndingati gore rino ra 2019 tese tiri kuona kuti igore rinenge rakaoma chaizvo, especially panyaya yeekonomi zvina hazvina kumira mushe. Asi ndingati vechidiki kana vachiita zvepolitics vayeuchidze maitiro aita vatsvangirai. Chero zvaoma sei, ngatirambei takashinga kuti nyika yedu ishanduke. Sezvinogara zvataura vamalema kusouth africa, youth is on our side. Saka vanhu ngavarambe vakashinga, zvinhu zvichabudirira.
Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you, Mr. Thank you.
Mabva kunzwa kuna Kelvin Manduna, umwe wechidiki anodzidza kuno kuku America kuHoward University. Asi tisati tapeta chirongwa, ngatinzwei chimwe chinhu chaifarirwa kuitwa naSave. Munoziva Save vaifarira kuimba. Haiwa zurai murugare Save. Hama dzangu tasvika kumagume echirongwa chedu chevechidiki chamunosipakurirwa naEvan Zinenga. Nhasi mapakurirwa neni Mike Hove. Ngatisanganei pachirongwa The Connection nemusi wechipiri, apo patichange tichikurukura dzimwe nyaya dzinobata vechidiki kuZimbabwe. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove. Hama dzangu, bye bye.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomana wechidiki Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza iye zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chatinokurukura nyaya dzezvitendero chatinopakurirwa nemusi wesvondo wega wega naTanonoka Wande weStudio 7. Svondo rino Tanonoka ari kuita hurukuro namufundisi Isaac Mwase vekereke yeBaltimore Baptist Church muno muAmerica.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba,
imi mari makanaka.
Maaniru, akanaka vatereri ini, ndiri Tanuno Kawande, di chikuchinga midzai nemufaro munechimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nasi tina mufundisi muzvina fundo Isaac Mwase veBaptist Church muBaltimore muMaryland, avo vatatanga nekubvunza pamusoro pevatendi vavo.
Chinoshupa vatendi chagara chichiremera vanhu vazhinji kuitika kwezvakaipa muupenyu hwedu. Kazhinji kana matambudziko atuwira, nhamo yasvika mumba, nhamo yauya muupenyu hwemunhu, washaikirwa nebasa, washaikirwa nemudikani, wakanganisira nevamwe, zvinhu hazvezi kufamba zvakanaka kumhuri yako, zvinhu hazvezi kufamba zvakanaka kunyika yako. Zvinhu zvakadaro zvinoita kuti vatendi vave nemwoyo inoshungurudzika. Muchirungu vanoti the problem of evil. Sei zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vari kutsvaka Mwari vakatendeka kuna tendi wavo.
Chinozvikonzerawo izvozvo, tingada kunzwisisa kuti sei zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vakarurama kana kuti vane vari kuedza kufamba gwara rakarurama.
Rangarirai mazwi atendi Jesu Kristu akati zuva rinobuda kune vakanaka nevakaipa, mvura inonayira vakanaka nevakaipa. Chikonzero chezvakaipa zvichiuya muupenyu hwevanhu vese pano pasi ikutadza kwevanhu, kutadza kwatakaita isu sevagari vepano panyika. Kutadza ikoko chivi ndicho chakaita kuti nyika ino isafambe nenzira yainofanira kufamba nayo. Azvizhinji zvakanaka, nekuti tenzi akaisika akati zvakanaka. Asi zvanga zvakanaka zvakazoshatiswa, zvakazokanganiswa apo isu vanhu takaita sarudzo yekuda kuzviraramira, yekuda kuzvitonga tisinei naMwari vakatisika ivo musika vanhu.
Vanhu vari kuremerwa nemamiriro akaita zvinhu, vatendi vazhinji vari kuremerwa nezvinhu zviri kuitika kwavari munyika. Chamungavasimbisa nacho chii? Mungavataurira kuti chii vanhu?
Shoko rekutanga nderekuti munhu mumwe nomumwe anofanira kuziva kuti iye ane ukama namusika vanhu, ane ukama naMwari. Mwari vanoda kuti vave neukama naye. Tenzi Jesu vanotanzi uyai kwandiri imi makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Izvi vanozvitaura kuna Mateo chitsauko chegumi nerimwe ndima yemakumi mairi nese. Anoti uyai kwandiri, ndicho chekutanga ichocho. Munhu woga woga anofanira kutsvaka nzira dzekugadzirisa zvinhu natenzi. Zvadaro torangarirawo zvakare kuti iye musika akati ndinoda kuti muve munotsvaka kururama. Mumwe nomumwe anofanira kutsvaga nzira yaanounza kupora kunyika iri kurwara. Izvi zvichaitika nenzira dzakasiyana-siyana. Zvakanaka kuti munhu akwanise kubatana nevamwe musangano revatendi muchitsvaga nzira, muchipanana mazano yekuti mungaite sei kurapa nyika. Vari mune zvematongerwo enyika vanofanira kuzvibata nenzira inoita kuti kururama kuve kunofashikira kwavanogara. Zvichireva kuti vanofanira kutonga nenzira dzakarurama dzichaita kuti vanhu vararame murugare vasingapondani. Izvo zvinotsvakwa nomuipi nowakaipa.
Mashoko enyu okupedzisira amungade kutaura kuvatendi vakateerera pasi pese?
Shoko nderekuti dzidzai kuda Mwari nemwoyo yenyu yose, modzidza kudanana, nekuti rudo ndiro richaita kuti tikwanise kuvandudza magariro atinoita mumwe nevamwe, tichiunza kururama pakugara kwatinoita pamwe chete.
Ne mashoko iwayo anobva kuna mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church kuBaltimore kuMaryland, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tinenge tiine chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande namufundisi Mwase, uye tinodawo kutenda chikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa pachirongwa chino Jesu isimba rangu.
Chema, ini ndachema.
You and me, chete, a pan chingatinete, tega, tega.
You know, one's the best and it's a man or two, one of them, in money, Nemutauro, Kobago, Haman, Shamani, but the 32 Takafari, one got the farmers, they do teach them, but in Baramari.
In a deep and like a sea, one in order, Rudo Wangu, no pie. Baby, a pan chinojota, and the Boku sea and the daughter.
So, no doubt.
Baby, don't matter.
Mufaro hunatunjiva
Jati wonga mbero redudora rira Gati ite jotai vavarira
Pamo yo wakandi batai papo Nijaku batai papo
Hana zikurole rana zichai tapo
Batai papo, nijaku batai papo
Hakunanga nida banga so
Kisa unoda Ini ndo itachero Hasi usa zonjikisa mchero Nipika pandiri chingwe itawani mufero
Baby jauna Chero, andi poku chisa mo chero, andi kusi endi ni ndega gero.
Katira la mesa ata muna iwa, uga deni, tuenda seti mani kuchete, andi punge kune chingati nete, tega tega.
Andi poku chisa, imagine, you and me chete, andi chingati nete.
Gafa President Winky D nako kambo mugadena chimba yena Gemma Griffiths kambo kanetsa zvikuru. Vateririse zvongwa yedu yapera regai timbotarisa musiro nhau zvakare. Mitumbi inodarika makumi maviri yopuridzwa mumigodhi yekukadoma. Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende kusanganisira ZANU-PF neMDC oita nhaurirano kuBulawayo. Poitawo kusanyatsojeka pachikumbiro chekuti vaCharles Mungoshi, munyori ane mukurumbira pasi rose, vaitwe gamba renyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VO.